Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muSouth Africa ratanga nhasi kunzwa chikumbiro chehurumende iyi chekuti ipiwe mukana wekukwira padare kudare repamusoro soro reSupreme Court. Ichipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro wekuti kudzingwa kwezvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi kwainge kusiri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka munyika nhasi vakananga kuNew York kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly. Vebato rinopikisa reCCC vanoti kunyangwe ZANU-PF iri kuti yakakunda musarudzo, nhengo dzebato rayo dziri kushungurudzwa zvakanyanya mumatunhu ose enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muSouth Africa reHigh Court kuPretoria nhasi ranzwa nyaya yechikumbiro chebazi rezvemukati menyika iyi chekuti zvarakatura zvinofanira kuti zvimiswe zvitsvetwe parutivi. Dare repamusoro rainge rapa mutongo wekuti danho rehurumende yeSouth Africa rekudzinga vane magwaro emaZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP rainge raitwa zvisiri pamutemo. Asi hurumende yadzokera kudare iri ichikumbira kuti ibvumidzwe kuenda kudare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court. Sangano reThe Helen Suzman Foundation iro rinorwira kodzero dzevanhu rakakwidza nyaya iyi kumatare muna kubvumbi richipikisana nedanho raive ratorwa negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi nebazi ravo. Magwaro emaZEP anobata zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinosvika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000. Vane magwaro aya vakapiwa kusvika kupera kwegore rino kuti vange vatsvaga dzimwe mhando dzemavhiza ekuti vagare muSouth Africa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba.
Ndofunga chokuti anoda kungodorangarira kuti kune court case iyo yakaitiwa. Principal case yacho yaiva Suzman Foundation ndoyakawapiliwa naminista. Zvainongoreva ndezvokuti yakadzorera bekichidzvambe kuna minista kuti minista ngavafunge patsva pazvo zvavakanga vaita zvokumisa Zimbabwe Exemption Permit. Chechipiri, kwakai mucourt case imomo vanhu havafaniri kusungwa, havafaniri kushungurudzwa, havafaniri kudhipotewa kana kubudiswa muSouth Africa kusvikira minista vatanga kuita tsvakurudzo yekuti pfungwa dzevanhu vari paZEP nevanogwira kodzero dzavanhu kana kuti masangano anogwira kodzero dzavanhu dziri kuti pamusoro pokumisiwa kwazvakaitiwa izvi. Asiwo zvinosanganisirawo nevamwe vanenge vane chokuita nenyaya iyi kana kuti hatingati mastakeholders.
Vamunotaura ava ndo vakafanana navana Helen Suzman here? Vanopindawo papi munyaya iyoyi?
Helen Suzman Foundation yakazodzokera koti ichiti iyo kana minister zvavatiwo vava kuapila decision yakapiwa nehai kana tichiti kuapila kungotora nyaya kuendisa kudare hombe resupreme court of appeal
asiwo danho riri kutorwa navamutswaledi nehurumende yesouth africa munorionawo rakadii
kana minister vadaro zvinoreva zvekuti vanhu vava kuchitendekwa kusungwa kana kutipotewa kana kudini ndosaka Helen Suzman yakaudzokera kukoti zvakare ichiti tine application yokuti takamirira appeal yose nyangwe ikatora makore akadii kusvikira constitutional court minister havatende kusunga kana kuchikota vanhu vari pazimbabwe exemption permit
ndoda kuti ndipedzisire nekamwe kamubvunzo kadoko doko vari musouth africa vezimbabwe vakamirirawo magwaro iwawa zvamungavakurudzira kuti vangachiita vakamirira ndezvipi
chinodiwa kazhinji uchakamirira kudai usagara munyika yavamwe zvisiri pamutemo saka kana uchinge wapiwa mwaka kana kuti nguva yekuti chiita maapplication zvinongova pamutemo ende zvine uchenjeri kuti uchingoapply pane kuti woti tomirira zvichabuda musarudzo nokuti zvichabuda musarudzo hauzivi kuti zvinopera zvakaita sei kana nesuwo magweta hatisati taziva kuti pakupedzisira zvichaomirira sei saka fana kungoita maapplication ako ndozvatingakurudzira
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu advocate Gabriel Shumba vachitaura vari parunare vari muPretoria South Africa naIvan Zininga weStudio 7 Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka munyika nhasi manheru ano vakananga kuNew York kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly. Asi vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti United Nations izeye nyaya yeZimbabwe kumucheto wemusangano mukuru uyu zvitevera sarudzo dzisina kutambirwa nevanopikisa uye masangano akaita seSADC, African Union nedzimwe hurumende dzekunze. Vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoy mabenge vanoti zvinonetsa kuti nyaya yezimbabwe ikandwe mugango kugeneral assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvese zvinotaurika mukati meUnited Nations General Assembly hatingati agenda yaya inenge yakatarwa pada gore chairo chairo risati ratombwengera rasvikwa kana vataurirana vakatadza kunzwanana oro dzimwe dzenguva vanenge vachingoonesana zvavo asi nyaya yezimbabwe chaicho kwaingatotaurwa kana ichinge yazosvika musangano reUnited Nations inenge ichitotaurwa mukati mebato resecurity council pari zvino hapana chidokwa doko hapana zviri kuratidza kuti nyaya iyoyo inogona kuenda ikoko nekuti Security Council pachayo inenge ichishanda nekuti chii chiri kuitika mukati menyika pari zvino sarudzo dzinenge dzichinzi hadzina kuchena chete chete hazvo zvingaita kuti Security Council inge ichinzi ingada kubata nyaya iyoyo asi hazvitadzi zvazvo kuti pamusangano weUnited Nations General Assembly unenge uchiitika pavewo nevamwe vatungamiri vanenge vachitaura navamunangagwa vachibvunzanawo kuti zvakamira sei chii chingaitika kuti nyika ifambire mberi
asi kana naimomo Security Council macho mune chingabuda here tichitarisa kuti Zimbabwe ine rutsigiro rwedzimwe nyika dzine masimba
muSecurity Council tichida kuonesana chokwadi pari zvino vazulu handifungi kuti iyo nyaya yacho chaiyo ingatombogona kuenda kundosvika ikoko nekuti tarisai sekudai izvi maonerwa anoitwa kuti Security Council izonyatsogona kupindira pakati pedzimwe nyika kana kuti izeye dzimwe nyaya dzedzimwe nyika panofanira kunge paitwa kuchikorwa kwekodzero kwemhando yepamusoro-soro kunoonekwa nemeso machena zvino kana iri nyaya yekunzi sarudzo hadzina kufamba zvakanaka iyo Security Council yacho inofanira kunge ichitoti pane vamwe vakaongorora sarudzo vasiri veUnited Nations pachavo vakanga vachiitawo vakazvimirira vana African Union vana Carter Center vana European Union nana SADC ivava iyo Security Council chaiyo chaiyo inenge da kutoti nyaya idzodzo dzimbozewa ikoko dzipere ichinge yazosvika zvayo kuSecurity Council ndinoona sekuti makakatanwa kuti pazonyatsowanikwa chinonzi chinobuda chaichacho nekuti kuSecurity Council chinotanga kutonzi chaitwa chaizvo chaizvo kutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi asi handizivi kuti nenyaya yesarudzo badzi badzi nemazira atinoita zvinoitika pasi panapa kuti ingava ndiyo nyaya ingatoita kuti Security Council ibve yanzi yakutemera zvirango zveupfumi here, handifungise kudaro.
Ko imo Musadak kuti nyaya yeZimbabwe yacho itange kutaurwa zvinenge zvaita sei?
Pane rimwe boka riri pakati apapa rinonzi iro Sadik Troika ratinoziva isusu kuti ndiro rinenge rakabata nyaya dzatingati dzesecurity mukati meSadik nekugadzikana kwezvinhu zvakanaka mukati meSadak. Iroro ndo riri kutungamirwa nava hakainde ichilema vekuZambia. Iroro boka iroro rinotenderwa kuti ringe richidaidzira musangano wechimbi chimbi, nekuti ndiko zvakare kunofandiswa nyaya dzinenge dzichionekwa sekuti dzinogona kuita yatingati pachirungu threat to security mukati meregion yeSadik.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura pari parunare muHarare. Zvichakadaro, nhasi Masikati vamunangagwa vatoresa miko vamwe vatedzeri vemakurukota vatatu kuState House. Vatoreswa miko vanoti vaPolite Kambamura, vanhu vamutedzeri webazi rezvemigodhi Amai Chido Sanyatwe, vanhu vamutedzeri wegurukota mubazi rezvemukati menyika, uye vaRoy Biller, vanhu vamutedzeri wegurukota rebazi rezvemaindustry. Vamwe vari kuchema-chema kuti Zimbabwe ine makurukota akawandisa pachitariswa upfumi hwenyika. Asi hurumende iri kuti hapana chakaipa pane vari kusarudzwa ava. Nyaya dzekupambwa kwevanhu kuitwa kafira mberi nekusungwa dziri kuenderera mberi kubva zvapera sarudzo vanopikisa vachiti munyika maberekera ingwe. Vari kupomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanopikisa nekutyora kodzero dzavo mapurisa, vasori nevamwe vari kuzviti Forever Associate Zimbabwe kana kuti FAZ vanonzi vanoshanda nevasori, uyevo vamwe vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu ndevezanu PF. Asi vose ava vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyanga hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakukwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika, vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika. Kubva zvapera sarudzo, nhengo dzebato retipusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike. Mutungamiri webato iri vanoson chamisa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa. Mumwe uyo akapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro muHarare vaombera Ishe Nhende, vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaoneke kuti vakabaiwa Jackson rainge rinei.
Vana chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda, pfungwa, ropa, mapapu, inyange kushanda kwemwoyo chaiko.
Imwe nhengo yeTCCC vaNelson Mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuHigh Foods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kuMashonaland West. Kunze kwekupambwa kwevanhu, nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka. Vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti Muzvare Maureen Kademaunga, vaAustralis Siziva uye vaSarenda Kapoikulu vakasungwa mazuva akapera. Makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weHarare Muzvare Kudzai Kanzombe, Clyde Mashozera uye vasimbarese dhuwe kuBulawayo. Imwe nhengo yeTCCC vaJohn Panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzeFAZ kuBhigita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu.
Ya, ichokwadi kuno kuBhigita hakuna kumira zvakanaka. Nhengo dzeFAZ dziri kurova vatsigiri veTCCC uye dziri kufundisira vatsigiri veTCCC vachivavimbisa rufu. Ini pachangu ndakafonerwa nekusenderwa mameseji vachindivimbisa rufu. Apa chinondishamisa ndechekuti maelection akapera ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veTCCC.
Dzimwe nhengo dzebato reTCCC dzakaita sava Alan Tirime Pasi kuHurungwe navaPeter Taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota. Vamwe vakaita sava Shadrack Kana vekugokwe kaBuyuni vanoti vanoshamisika kuti FAZ ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare.
Vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbo kushaya muri vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzikwa chii. kana zano ichinzi yaka wina. Kwa fazi yacho, ichachada kwa wanu chii. Sarudzo vanoti dzakapera asi varongora vachingoenderera mberi.
Kuguruve madzibaba veshanduko vaGodfrey Chidhau vanoti vatsigiri veTCCC varikutyidzirwa uye kunyimwa chikafu.
So tiri kushungurudzwa kuno kuguruve. Vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba, vazhinji vacho varikurara musango. Bozi vanhu varikuramba vachishungurudzwa chete kubvira pamaelections apera nanhasi vanhu vachete vachiri kushungurudzwa. Hamenoti kusiyana mafungiro emhosva here? Kusiyana mafungiro emhosva here? Kurarama kwatiri kuita munyika yedu.
Asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwashe mutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri.
Aiwa, hatina vanhu vari kutretena vanhu. Bato redu chokutanga harina kumbogara ratretena vanhu. Bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka. Ende rikakampena mune zvakanaka tawina maelection. Hatina chikonzero chokuti isusu takahwina maelection takapedza. Tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino. Okay. Bato redu refazi riripo richagara riripo nokusingaperi, ndosaka ichinzi Forever Associates.
Vanoona nezvekubudisa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo.
Iko takaita maelection, maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa, pasina munhu ambonza netsewa. Isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzira ivanhu. Inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa neTCCC nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tipe nguva yekuti tinyanyoipindwa, nekuti isu sebato reZANU-PF tinotomekedza mutemo.
Asi TCCC inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora. Magweta anenge achimirirawo nhengo dzeTCCC akaita sava drug Kotat vanombosungwawo nemapurisa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati vanga vasikwanisi kutaura nesu sezvo vanga vari mumusangano. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi. Hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro, asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Varimi pamwe nenyanzvi dzekurima vaungana nhasi vachizeya nyaya yekurima mbeu dzechinyakare dzisingadi mvura yakawanda senzira yekuedza kurwisa nzara yagara ichirova dunhu remwenezi. Mbeu dziri kukurudzirwa kurimwa mudunhu iri dzinosanganisira munga, mapfunde nezviyo. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nhasi sangano remwenezi Development and Training Center rakokera gungano panzvimbo yemabhizimusi yeNatural Growth Point, apo nyanzvi dzekurima nevarimi vazeya zvakakoshera kurima mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Kuratidza kukosha kwegungano iri, madzishe enzvimbo anoti Ishe Neshuro pamwe naIshe Chitanga vange varipo pagungano revarimi iri vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seMasogwe, Sarahuro, Rutenga nemamwe matunhu akapoteredza akaita seBikita. Varimi vawa naomukana wekushambadza zvirimwa zvavo. Vanoona nezvekubudiswa kumashoko musangano remwenezi Development and Training Center vaAmosi Batisai vati chinangwa chemutambo uyu kuunganidza varimi vemudunhu iri kuti vapanane mazano.
Zuva ranhasi rakanangana nekuunganidza varimi kuti tizeye nekugoverana pamusoro pezvekurimwa kwembesa dzitsangadiki munzvimbo dzisinganai mvura yakakwana. Tiri kutarisirawo kubatsira vanorima kutengesa nekushambadza zvirimwa zvavo.
Vabatisai vatiwo gungano iri range richiziya zvakawanda pamusoro pekudya kwechinyakare uko kuri kukurudzirwa nevanoona nezveutano.
Chimwe chinangwa chemutambo uyu kuziya maererano nezvekudya kwechinyakare uye kurudziro yevanoona nezveutano pakushandiswa kwekudya uku mukurwisa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Vakafanobata chigaro chemukuru weAgriculture Advisory and Rural Development Services, iyo yaimbove AgriTex, vanobet masiwa vange vari munyarikani pachitiko ichi. Vakurudzira varimi kuti vadyare mbesa dzetsangadiki dzinokura kunyange mvura ikasaturuka zvakanaka.
Imbeu dzeshangadiki kwete mbeu diki. Tiri pano kuratidzira unaku nohumhizha nokugona zvatakagona kubudisa pamwaka wokurima. Zvatiri kuona pano tinoda kuita makwikwi Makwikwi anotibarira mweya wakanaka kana tikamaita zvakanaka.
Izvi zvatsinirwa nemumwe murimi amai Simbisai Machava vanogara kuward 3 mumwenezi.
Nhasi tiripo pakupemberera zvavari kuti tichinge tichidzokera pachinyakare chedu pakurima tsanga dzedu dzedikidzi. Zvikuru sei munomwenezi takatarisana nemamiriro ekunze climate change. Mune mvura shoma. Saka munoda mbeu diki dzinoti vana mhunga, vana rukweza, vana mapfunde neuruninga.
Vanoshanda mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vari nyanzvi yezvekuvandudzwa kwegoho vaJonas Chinyavada vati murimi anoda kuti apwe ruzivo rwekukohwa pakuru mbesa dzechinyakare nekuti kurima chibage munzvimbo inowana mamirimita emvura mazana matatu nemakumi mashanu pagore rese kana kuti 350 mm hakuna zvakunobatsira murimi.
Tikuti isusu handei tinorima mafunde siri tichisima mafunde kana mvura ikange ichitarisirwa kuti ishoma, mafunde mashizha ayo akatetepera. Saka kutetepera kwakaita mashizha ayo zvinokonzeresa kuti asaluza mvura yakawanda, zvinoita kuti iwo arambe achikwanisa kuita yekuti pachirungu resistant.
Mwenezi ndeimwe yematunhu munyika akatarisana nenzara yakakura zvichitevera kushomeka kwemvura. Kwemakore mazhinji vakawanda mudunhu iri vanorarama nerubatsiro runopiwa nemasangano anobatsira vanoshaya akaita seWorld Food Program iyo yakatanga kubatsira varimi ava muna 2015. Sangano rekuAmerica reUSAID riri kushandawo nesangano reMwenezi Development and Training Center kuderedza urombo nenzara mumwenezi nenzvimbo dzakapoteredza. Mwenezi iri muchikamu chechina nechishanu pakupatsanurwa kwenzvimbo pachitariswa mamiriro ekunze kana kuti region 4 and region 5. Iyi inzvimbo inopisa isinganayi mvura yakawanda. Vanobatsira vari kuda kuti varimi vazvirimire kwete kungopiwa chibage pachena. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombokupai zvaitika kune dzimwe nyika. America neIran dzachinjana vasungwa vange vari majeri uye mari. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vafara nezvaitwa vakatenda hurumende dzeQatar, Oman, Switzerland neSouth Korea nekubatsira muhurukuro idzi. America yatumirawo zvimwe zvizvarwa zveIran zvange zviri mumajeri. Iran yaita zvimwe chete. America yabva yapawo Iran mari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 bilioni yange yakabatwa nenyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, mukuru weDepartment of Chemical Pathology kuSchool of Medicine paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Tendesai Matarira vanoti mvura iri kunwiwa nevagari vemuHarare, Ruwa nechitungwiza iyo inobva kuLake Chivero haichafaniri kunwiwa kana kubikiswa chikafu nekuti kunyangwe ikafashaidzwa inosara ine utachiwana. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Muzvinafundo Matarira vaudza Studio 7 kuti vakaita ongororo yemvura iri kunwiwa nevanhu vakawanda muHarare vakaona kuti haina kukodzera kunwiwa nevanhu.
Zvirwere zvamungafunga
zvinonyanya kukonzereswa neutachiwana hwatinowana mumvura zvizhinji zvacho ndezvemumu mudumbu atinoti gastroenteritis, zvamadhayariya, vana kolera, vana typhoid, zvinoita kuti vanhu varutse, vaite matemperature fever, vanzwe musoro kana makreni, uye dzimwe nguva kana mapapu anokuvara, kana iyo polio chaiyo inokwanisa kuitika. Kana ukafema mvura iyi inonhuwa, unokwanisa kubata zvakawanda.
Vaendera mberi vachiti imwe tsvina inokonzerwa nepombi dzasakara, idzo dzinopinza tsvina mumvura isati yasvika mudzimba dzevanhu. Vapawo muenzaniso yemhando yeutachiwana hunovhiringidza utano hwevanhu.
Zvakaonekwa zvekuti mumvura umu mune zvinhu zvatinoti inorganic metals anobva pamapipes anenge aora agarisa asina kuchinjwa. Zvikaonekwa zvekuti muna mamwe machemicals sama fertilizers nitrogen nephosphate, nokuti 90% yecatchment kureva kuti kunobva mvura kana yanaya ichipinda muchivero inobva kunorimwa.
Muzvinafundo Matarira vanoti imwe tsvina inowanika mumvura inobva kuzvimbuzi uye nezvimwe zvinhu zvinenge makondomu nezvinoshandisa vakadzi pamazuva avo ekutevera, sipo nemimwe mishonga inoshandiswa kumaindasitiri. Mutauriri wesangano reZimbabwe Water Authority vatsungirira Shoriwa vanoti zinwa inopa makanzuru mvura inobva kumadhamu, asi ibasa remakanzuru acho kuichenesa. Mumwe mugari wemutinod North muHarare ama Beauty Chinyowa vaudza Studio 7 kuti mvura inobva kukanzuru inonhuwa zvokuti haitonwiki zvachose.
Kana tiriwo vagari vemuno muZimbabwe, tiriwo vagariwo vakagara zvakanaka tichibhadhariswawo mabills aya, chinozoitawo kuti mutipewo mvura isina kugadzirwawo zvakanaka chii? Magadheni macho moti tisadiridze, asi mvura yamuri kutipa inenge ine tsvina.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vatsinhirawo kuti mvura inobva kuLake Chive yakasvibisisa uye panoda mushandira pamwe kugadzirisa dambudziko iri.
Tikukumbira kuti guta reHarare rive rinobuda pachena pamusoro pekuti chii chimbori mumvura inonwiwa nevanhu vemuHarare. Mukaenda kuna South Africa, kuna naDurban nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, vanhu ivava kana kuti mamunicipality iyaya pazuva pega pega anoburitsa tingati magwaro ekuti chii chimbori mumvura, angave kana dzingava simbi, ngava zvimwe zvakati makemicals anenge ari mumvura iyoyo. Asi naizvozvo mashoko hative tinomawana kanyanyanyanya takatarisana nenyaya yemvura yemuHarare.
Meya weHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti idonzvo rekanzuro yavo kuti ipe vagari vemunharaunda mvura yakachena.
Tinenge tichitarisa chaizvo kuti vese vesina stakeholders vauye tisangane navo tichizva zvitsutsumo zvachona zvese izvozvo.
Kunwa mvura yakasviba kuri kupa kuti vanhu muHarare nemamwe maguta varware nezvirwere zvakaita sekolera nema nyoka. Zimbabwe ine dambudziko rechirwere chekolera chakatangira kuchegutu muna kukadzi. Bazi rezveutano rinotiwo mugore rino vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri vabatwa nechirwere chemanyoka, vanhu vana vakafa, vaviri vacho muHarare, vamwe vaviri kuHange. Muzvinafundo Matarira vati vose vanoda kuuya nemvura yavo kuti iongororwe pachena vanofanira kuisa mubhodhoro rakachena voenda nayo kuDepartment of Chemical Pathology muroom 19 pa ground floor kuchipatara chepari renyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropa fadzo mapimidze.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuuya kumusangano weUnited Nations General Assembly kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevakawanda kusanganisira vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Dare remusouth Africa ronzwa chikumbiro chehurumende chekuti ikwanise kuenda kudare repamusorosoro resupreme court kupikisa mutongo wekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzingwe munyika iyi. Tava, tashuka kumagumo ichirungwa chedu cha nasi. Anukoneka ene mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Tukisi ya mina Gibbs Dube na Taboka mu, na Taboka Lofu. Tunatenda.
So kuhizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMpandula 2023 ngokuphitule.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje
nga uminister engaphumelela kulokhu akujwa kusho ukuthi sokulandela uhlelo avelwa lutho ukuthi ke ama permits la kumele aphele mhla ka 31 December 2023
Uhulumende wakwele South Africa ubanyeka emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa iDeputy Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi akuchothoze kakhulu akukhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udala ba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidala le Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lolu eSupreme Court esithi isinqumo esethulwa yePretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IPretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bengakhulumisananga lozulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhathana esilandelayo ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo ezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi ingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke Phathintambo wazangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho kuthiwa ngolwasemzini aphinde, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented ukuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathi intambo ezangaphakathi iqedwe inkantolo inkantolo yeSouth Africa.
Singathi ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni
uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokhu kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini othiwa i-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet, uthi yena i-judiciary isingenele kuphela lapho ngamelanga khona ikuthi yena ule separation of powers phakathi kwe judiciary le executive manje ke sinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla ukuthi abuse ngendlela zothi abengasabi lawo amandla ukuthatha izinqumo okumele azithathe yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho
nxa sesikhangela abantu abalabana Zimbabwe exemption permits kutsho lokho
kutsho ukuthi nxa uminister engaphumelela kulokhu akutsho kutsho ukuthi sokulandela uhlelo avelwa lutsho ukuthi-ke ama-permit la kumele aphele mhlaka 31 December 2023 kodwa esikunanzelelayo ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezi zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela esikunanzelelayo futhi ukuthi i-Helen Suzman Foundation yayivele ihambise lolu daba enkantolo isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhlaka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani ngoba ukuya kukaminista enkantolo kususpenda i-implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasePitoli so-ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha babengabuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena umgcini isihlalo wenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Abebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano yesikhathi ehlukuluza abantu bebandla leli.
Lokuthi uyakuthokoza kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle iy'nketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo khipha umkhokheli abekhethwe ngabantu hatshi ukuthi lo phelele ngama-elections bafike bamamukele khona ngalo emenze imongamelo bengashiye emongamelo.
Ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayamukelayo laloba inhle njani. Uthi inhlanganiso United Nations kayelani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe.
Laba abaphikisayo singabakwanisa yini? Siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo so konke okwenzakala elizweni babe bemele bephikise abala laba abakukhangela bethi hayi lokhu kulungile njalo kufanele mhlakumbe akumelanga vele sizitshayise amakhanda ngabo. Kathesi ungakhangelisisa sibili ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli owezimbabwe so akaso legitimate president kodwa kathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uchamisa ngabe wawina ama-election ubengeke ehambe yini utshengisela ukubana i-United Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho.
Unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa.
Mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela ukuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube into leyana abathi khona iyabi kuyangisa lobu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuyangeka kwakho ke kuye phambili ngokuthi unxuse khona.
Mnumzana Antonio Guterres unobhala jikelele wenhlanganiso United Nations wenzela umnanga kwamhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa elandelwa ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguThabo Kancube. Namuhla kufungiswe amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede, uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba ufundisa intsha yesifazane ngokuqhakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially lolungamankazi. Sengibuya kubo mama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, ngikhangelela ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama, siyenzele, sithole, sincedisane ngokuthola ama-project, sizenzele okwethu, sitshiye lokhana ukuhlala singabantu mapekazi kubobaba, sala singabacelile izikhwama zabobaba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa, siyenelisa lapho ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi, umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye lekilinika emashakhe.
Abantu bakithi esikanda kubiwodi kakulagaba la clinic, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhulume esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lo muntu osalela emuva, kutsho ukuthi thina sisalela emuva ngoba iward yethu ayila clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili, idipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi idipa libe lamasola, kufakwa amajojo, konke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi i-climate change, wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala, number one, lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina xa ngabe kusenza sithole amanzi inkala kahle sekwansi ukulima continuous, loba ebusika loba ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze sikhothe indlala, leni labantwana basike kuthole imisebenzi ngokunxa kulima.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uward John bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha ngumendla abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu ikhansili besiqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCC kuthi oyedwa edabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victor Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Sihambeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele esidlula kwamanye amazwe kamafitshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entulengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le-South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele-Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wofudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi zilandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa ubathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezwa impi engathi yamhlaba ngathi inaliti. Umntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, thathi gogo ngizwa ubuhlungu la. Antakuthi yena ma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbonule gazi. Abonile mbowezithu. Wathatha afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu. Noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi e-readily available ukuthi umuntu engalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo. Kumele ukuthi sigijime siyethenga, siyelelale. Fine, siyathenga sibili kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo zihlobo, sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane le nyoka, imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi inyoka zehlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundukeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iBlack Mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqumi ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kunezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle eMpilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa inyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zipoisonous, sibili njenge black mamba ziyabulala abantu imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe inyoka bahleshe bambise esibhedlela lapho eseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi ipoison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili uSkhwica Mfundo Ngwenya exwayisa uZulu ngengozi yokulunywa inyoka.
Ngapha ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo kuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka ipoison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi, umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uZulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba eganyeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihamba-hamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esobelweni seMathabeleni South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye lalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro unkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EmaKorokoro lize lamakorokoro liwomile, asilamanzi, asilazikolo, asilazibhedlela. Hayi, okuningi-ningi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo amanzi, izifuyo azilamanzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Ngakule dona ekhona isicwedi sijabuleli lenkomo livuke. Nezikolo azinamanzi, sinezikolo ezimbili. Mama, primary. Makorokoro secondary. Akula manzi. Ngikomini khonapho esikotho. Amadamu besifisa ukuthi nxa singazuzi ngasinceda sibe namadamu, kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze kuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo kansila kaward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubadla lezapho.
Izikolo bakho nizo abantu bakhala ngaso then namadamu, ngoba izifuyo okwamanje indawo lana abanye ikhanyele iwomile ngathi isasasemidesert. So bona bebekhanyele ukuthi mhlawumbe bengakwazi ukuthi bona amadamu kwakhonteja amadamu abemaningi zithi izifuyo zikwanise ukuthola amanzi, ngoba abantu abaningi sebefela izifuyo ngayo ngenxa yamanzi.
Unkosikazi Priscilla Moyo owebandla lezanu PF ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. Unkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 4 uvumelane lonkosikazi Moyo. Ukhansila kaward 4 omele omama kubandla le-CCC unkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga
ikakhulu imigwaqo
ngezikolo ukuthi bethola i-harvest water mayizulu besina. Singa-implanta amajojo amaningi ezikolo ngoba i-ward sasela ama-challenges amaningi ngendaba yamanzi.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezisegwanda leHarare ngoba bebengaphenduli omakhale khukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lweGive a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi eMathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nanku ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kuFacebook yeVOA Ndebele. Kulo team lilo kulo mbuzo esifakileyo ukuthi kambe liyangaphila izwe leZimbabwe ngaphansi kwamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mahati nomnumzana Constantino Chiwenga. Yakhuluma ke lapha ke uTim Lilo ukuthi ale ndawo lelizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi ale ndawo ilizwe leZimbabwe isikhathele ngokubuswa abantu yeyikhathi sazisibuse thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liyegibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya ke ukuthula peace mnyama ukuthi ale ndawo noma sokunjani kunzima lokho. Size ke uNdlisto Nkomo uthi akune ungenziwa khona ngale-ke kuleZimbabwe kodwa kwamanje wazani yemgodini daboka bathini abantu khonapho.
Ye, siyabona kudaba olo kasoneni moyo onguye obophisa umnumzana Gift Ostalos uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Chongwe uthi kunuka inhliziyo embi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye, kunjalo ke khonapho ke yothi sibona okunye njalo. UMabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalilamali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So kekho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwahle waqeda siyakubona sokusenzakala kweZimbabwe. Xolani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa ke phela lokhu kubuso esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba malaba uthi kungcono ukubuswa-ke nguSmith kulalokhu esikubonayo kodwa kwesikusiba khona umpofu uthi hayi phela abantu bekani phansi amabhaphu. Siyabuswa ye kodwa-ke siyaphambili ngombuso kamnangakho lingaze lithini ithi fefe. Ye, siyakuzwa kakhulu. Kuzobuya-ke umbekezele Godonga uthi hheyi alikho ilizwe elinje shem siyahlupheka kakhulu. Qhubeka khonapho kwetaboka.
Ye, siyabona kolunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangaphi ababotshe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Ye, siyakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu iVOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318. Ngizaphinda njalo 202-465-0318. Lingakhohlwa njalo ukuthi lamdlaphela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kwele Zimbabwe. Lapha sikhuluma ke ngezokhetho lokunye. So ke daboka khonoko ke ikusukuma ngakho kulive talk lamhla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye, noma kunjalo ke siqhubeke siyakhonale. Daboka akutsho ukuthi kuthiwani khonapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permit ephikisa isinqumo esenziwe lidala lePretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangele ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo lapho zangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngotabo kancube.
Lami uGibbs Dube umthembo sithembayo ngisitelilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa irawu mirweshona.
Lila